Mapato aya anoti atora danho rekushoropodza bato rava Emmerson Mnangagwa reZANU PF sezvo asiri kufara nemashoko akataurwa nevakafano bata chigaro chemutauriri webato iri vaPatrick Chinamasa pamusangano wavakaita neZuro. Mumwe wavari kutungamira urongwa hwekuratidzira kwemusi wechishanu uhu vaRodi Takaruza vaudza Studio 7 kuti kuratidzira kwavari kuronga hakunei neAmerica nemumiriri wayo muZimbabwe vaBrian Nichols, asi kuti veruzhinji havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu nehurumende yavaMnangagwa.
Kana tikarohwa nenzara tinomirira here kuti tiudzwe neAmerica kuti chemai? Tikapiswa nomoto isusu tinofanira kuudzwa here kuti zvibure kubva pamoto neAmerica? Nzara yatinayo muno muZimbabwe, urombo urombe hwatinahwo muno muZimbabwe zviri kubva pauori huri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Kuratidzira kwemusi wa31 July kuri kuda kufanira kuitika mukati meno nyika pamusoro peuori hausi kukonzerwa nenyika dzekunze. Uori huri kuitika mukati menyika ino, hapana asiri kuzviziva izvozvo.
Izvi zvatsinirwa nemutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo, avo vati ZANU PF yafanana nababa vanopomera muvakidzani wayo mhosva yekusafambisa zvinhu zvakanaka pamusha payo.
Tinozviziva mashoko ekukurudzira kuti vanhu vagare zvakanaka. Murunyararo ari kuitwa nenyika dzakawanda, vana South Africa munoziva mapati akawanda muno muAfrica chaimo chaimo vari kutsoropodza zviri kuitwa neZANU PF zvokuponda vana vayo, vari kutsoropodza zviri kuitwa neZANU PF zvokumbunyikidza nekupamba vanhu nekuisa vanhu mukondisheni isiyo, vamwe vachirepwa, vamwe vachidi, vachisungwa zvisiri pamutemo, zviri kungoitika muno munyika yeZimbabwe. So aisi America yega iri kutsoropodza kuita kwakadai. Inyika dzakawanda kusanganisira ipo pedu paSouth Africa, maneighbors edu vari kutaurawo nenyaya idzodzo. Vanhu vakava vazhinji vane chokuita nezvekodzero dzevanhu, nevamwe vasinei nezvekuita nezvekodzero dzevanhu asi vane shungu dzokuti vanhu vagare zvakanaka. Muri kuona izvi nevemadzichechi vari kutaura.
Asi mutungamiriri webato reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vakurudzira mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump kuti vatsvage munhu anotsiva vaNichols.
Isu sebato reLabour Economists and African Democrats tinoona zvakakodzera kuti vambosiyana nekuda kuporonga maitirwo nematungamirirwo anoita nyika mukati menyika ino. Vasiyane zvakare nekuburitsa humwe vachipa vana veZimbabwe kuti varwidzane pachavo, asi kuti vasiye kuti vana veZimbabwe vagare pasi pamwe chete, vaise musoro pamwe chete kuti vatsvage nzira dzekugadzirisa zviri kunetsa mukati menyika ino. Hatidi bopoto mukati menyika ino, hatidi hondo, hatidi kupikisana zvisina maturo notirwa nevanyamunhu. Saka saizvozvo kana ivo mumiririri weAmerica varivo vari kukonzeresa nyonga nyoka iyi, zvakakodzera kuti vambodzokera kunyika yavo. Iyo America yachotumira mumiririri achaziva kuti kana achimiririra ari mukati meimwe nyika anogona kusiyana nezvemukati menyika iyoyo asingaporongane nematongerwo enyika mukati menyika yeZimbabwe.
Vatakaruza vati vaMnangagwa vakatevedzera kurudziro yebato ravo yekuti vadzinge vaNichols muZimbabwe zvichaita kuti hukama pakati peZimbabwe neAmerica huwedzere kushata.
VaSB Moyo vari kuedza zvikuru pasi peurongwa weengagement and re-engagement nenyika dzakaita sana United States of America, nyika dzakaita sana Canada, nyika dzakaita sana England, nyika dzakaita sana Australia. Asi kune mumwezve ari kuuya achidira jecha pazvinhu zvakadaro. Zvinoratidza kuti hurumende yavaMnangagwa ine vanhu vari kuirwisa, asi vanhu vacho varipo padyo navo ivaMnangagwa vacho ivavo.
Hatina kukwanisa kutaura navaNichols pamwe nemuzinda weAmerica kutinzwe divi ravo panyaya iyi, asi muzinda weAmerica uyu wakaburitsa mashoko patwitter mazuva mashoma adarika uchiti kushevedzera kuratidzira murunyararo kana kuve nechekuita nekuratidzira murunyararo zvinhu zvinokoshesa kodzero dzevanhu sematarirwa dzakaitwa mubumbiro remuteme yenyika. Muzinda uyu wakabudawo pachena uchiti haunei neurongwa hwekuratidzira kuri kuda kuitwa muZimbabwe, asi kuti Zimbabwe inofanirwa kuremekedza mitemo yayo zvinodiwa nemubumbiro remutemo yenyika zvichakadai mutevedzeri wemunyoro anoona nezvinoitika muAfrica muhurumende yeAmerica Vatabo Nagi vaburitsa mashoko padande mutande ravo retwitter vachiti kunyange hurumende yeAmerica isingakahadzike nemashoko avachina masa America inoona sekuti zvakaitwa izvi kudenha kukuru vanagi vati hurumende yavo yashevedza mumiriri weZimbabwe kuAmerica vaAmon Mutembwa kuti vazotsanangura mashoko avachina masa aya hurumende yeZimbabwe yakambonetsana zvakare nevaimbo vamumiriri weAmerica muZimbabwe vaChristopher Dale navaJames McGee avo vaipomerwa mhosva imwe cheteyo seyave kupomerwa vaNichols imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vaClarice Maduku avo vanoshanda nesangano replatform for youth development in Zimbabwe vati ZANU-PF inoisa America pasiripo vachitiwo vamiriri vedzimwe nyika havafaniri kuudzwa mashoko akaita seakataurwa vachina masa vachiti vanochengetedzwa nechibvumirano cheVienna Convention.
Zvakutaridzwa kuti ukama hweZimbabwe neAmerica huri kuti hugarirwe pasi sekuti manzwi akushandiswa navachina masa aya manzwi akadzika zvakanyanya asi tichiziva kuti hazvingaite kuti Zimbabwe igare isina ushamwari nedzimwewo nyika kusanganisa ushamwari neAmerica kuti America tikatarisawo mune nyaya dzedu dzehupfumi muZimbabwe tine zvakawanda zvatiri kuchengetedzwa kana tiri kupihwawo neAmerica nekuda kwehukama ihwohwo hwekutiwo pane zvavanowanawo vekuAmerica muZimbabwe pane zvatinowanawo isu muZimbabwens kubva kuAmerica saka hukama hwatinofanira kuhumbiridza
vachina masa vati tigovafonera asi pataenda pamhepo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati vanomira nemashoko akataurwa navachina masa
hatingaite nyika inodyira tsvina yevanhu kunyara hatiitiswe izvozvo kana mutungamiriri wenyika achiti re-engagement ngatiyananei hazvirevi kuti ivo ipwere kuAmerica zvirevi kuti Zimbabwe ipwere yeAmerica handizvo zvazvinoreva izvozvo mashoko omutungamiriri wenyika ekuti ngatiyananei ngatishandei tose kuitira kuti tive nerunyararo pasi rose nemunyika ivo vaNichols kana vakatanga kuita mabasa erima masikati vakafanira kutsiurwa ende ngavazvizive kuti hurumende yeZimbabwe uye nyika yeZimbabwe nevana vemuZimbabwe havasi provinsi kana chitsuwa cheAmerica inyika yakazvimirira yoga ine utungamiriri hwayo ngavasiye izvozvo zvekufanda mhirizhonga nekukoordinata mhirizhonga nekukoordinata kurwisana kwevana vemuZimbabwe nekukoordinata kuda kubviswa kwehurumende yenyika yedu hatitenderi izvozvo zvakaita seizvozvo
zvichakadai mashoko aburitswa nemutauri weboka revechidiki reMDC Alliance vaStephen Chuma anoti pane nhengo dzebato ravo nhatu dzinoti vaEmmanuel Mukwemu muzvare Petronella Mapaire navaTrinos Hove dzakasungwa usiku hwanezuro dzichinzi dzanga dzichikurudzira kuti veruzhinji varatidzire nechishanu mutauriri wemapurisa vapounyati vati vanga vasati vaziviswa nezvekusungwa kwevatatu ava ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.